Musha wezuru la Old People's Home uripa sipe Roman Catholic kuno chingitawa kwe guru wanushika makumimana Musakuva de mumwe wasanga na animata mziko sejo uri kutatarika kuwa na jeku jikani jeku feka mkuru wepa musha uyu wa Gondai Gondo vao za Studio 7 kuti jino ajina kumira jakanaka vanoti wakatari sana nidamu ziko kuwa nila vano chingita jeku jikamu vagondo vanoti musha wavo uyu unosibasiri kwa jakanyanya newa na yave zikoro jemudunu rema nikalint newa mwewe kunze asipangua inu apana chavari kuwa na nekuda kwe lockdown
avari kwa kunze iyo avari kwa mkati kaka azimune kakuti pamushaunu wezora Old People's Home hatina atinga tima permanent donors asitunorara manema uwe wishes wanu wanoti basira chivonzi mudrasi ya nasiana zikuru siye zikoro ni machechis saku vara wakaita machechis kufara wakaita zikoro zara watu supporti pana pa iningi ya dereza saka zinorewa zakare kuti sa administrator unofana kuita an extra mile ekutsvaga kuti vanhu vanorarama sei saka kune vaibatsira vari kunze uko vachisouya nezvinhu pari zvona vasi kuuya kusiya kwekutoti watotaura nemumwe wepafoni kana kuti wabatsirwawo nemumwe anenge atonzwisisa kuti zvechokwadi ndikarega kuenda hapana anodini anoenda ikoko ndo zvinenge zvichiitika kwozouya kwekuti ikonomi yedu yatochinja zvakanyanyisisa zvikuru sei nenyaya yavanorarama neinformal sector vasikukwanisa kuenda kumabasa pari zvino zvoreva kuti vanhu ivavo kana vari kutambura vari kudzimba dzavo kunoka vachakwanisi kusvika asi mwoyo unonge uchida asi zvekuira nazvo vanenge vasina saka pari zvino zvakatiomera asi tirikungoedza nepatinogona kuti vange vachirarama tine zvakare maprojects atirikuedza kuita kuti tirambe tichizviriritirwa pachezvino
vagondo vanoti musha uyu une basa rekuchengeta huku dzokudya kana kutengesa uye kurima mubindu asi vakatarisana nedambudziko rekudhura kwoita chikafu chehuku uye kushomeka kwemvura yemadiridzo
tine mabroilers tine marabbits tine maroadrunners zvinhu zvatirikuedza kuita kuti tireduce kumirira kana dependence yekumirira vanotibatsira chete asi tikwanise kuzvitumbira
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reManicaland vaPeter Machisa sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi mudzviti weManicaland vaEdgar Senza vanoti hurumende iri kubatsira masangano akaita seiwayo panguva ino nezvakasiyana siyana kusanganisira mari chakadai kanzira wenharaunda iyi yeWard 1 kusakubva vaThomas Nyampane Dengu vanoti vakwegura ava vanotarisira kubatsirwa nehurumende kunyanya panguva ino kanzira ava vanotiwo hurumende inofanira kuvavakira vanhu dzimba kuti vasagare vakawandisa vozoguma votapurira nachirwere checoronavirus nekupinza vakwegura vacho munjodzi
dzimwe dzimba dziri kusairuko panava pachimweyo plus zvamuri kuona sezizvizvi dzimba dzacho zhinji dzacho dzinogarwa 2-3 the highest number is 4 per room zvichidhivhaidwa nezvimapuranga zvokuti sekuziva kwangu this is the most crowded place muno Musakubva if not Mutare as a whole saka zvokuti covid ikanzi yarowa pano yarowa muno maMutare panapa kutovhara madhoo nokuti vanhu vacho vese matoilets wawa mawarume wari ukoko madzimai vese mapavhuteri madzimai ari apa saka kuungana kwacho huwandu hwacho huripo haunyatsi kuti tirarame zvakanaka tiri kurarama zvatiri kuita zvizvi mucovid huyo imwe nyaya iri kunetsa futi pese patiri kufamba vanhu ivo vari kuchema nzara chikafu hizi zamurukona kuti pano rungo manya manya wawa bati pale angali aitakazara pamusika pauri kutsvaka zvokurara manazo
Panyampa nedengu, vanoti hurumende inofanirwa kushimbidza kugadzirisa ugaro wakanaka hwevanhu mumusha uyu pasi pechirongwa chekuvandudza maguta icho zvakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mamutare mukutanga kwegore rino. Kusvika pari zvino dunhu reManicaland rine vanhu vapfumbamwe vane chirwere cheCovid-19 vanova vanhu vakadzokera munyika vachibva kuMozambique. Ndakamirira Sidhu 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.